bhajeti rakapewa nava Mutuli Ncube neZuro harigutsi mukombe. Tinoona ari marwadzo kuvarombo nokuti rinoda kuti pave namateksi akawanda anoshungurudza varombo, asi risingabati vatingati maelite politicians namacartels avo.
Ko sei muchidaro Dr. Joe?
Tinofanira kuongorora bhajeti iri tichitarisa zvibvumirano zvomuAfrica kuti tione kuti rakakodzera sei. Chibvumirano cheeducation chemudhaka che2002 chinotaura kuti bhajeti rinopiwa kueducation rinofanira kunge richipfuura 20% of the total budget yenyika.
Vamutuli vakapa baziri mari yakawanda zvakadii Dr. Joe?
Vamutuli Ncube vakapa 14.4%. Tinoona kuti vakatadza apa. Chibvumirano cheAbuja declaration chinotaura kuti health inofanira kunge ichipiwa 15% of the total budget, asi vamutuli Ncube vakapa 8.8%, vakatadza zvekare.
Ko panyaya dzekurima idzi?
Maputo declaration inotaura kuti zvikamu chebudget zvinopiwa kuagriculture zvinofanira kunge zvipfuura 10% of the total budget. Vamutuli vakatadza nokuti ravo rakapa 7%. Tinofanira zvekutarisa kuti mapercentage aya emari inoita 322.6 billion ZIG, inova mari yakareruka somusha watamwa inorohwa neinflation kana napungwe nokukurumidza. Saka mari iyi hapana zviripo makumbenyo.
Ko tichitarisa panyaya dzemihoro yevarairidzi pane chinobuda here apa?
Varairidzi pari zvino mari yavo yakatsva guni somutakura, masalari avo haagutsi mukombe pari zvino, vasati vatotambira mari yavo yomuna November because hurumende haina kuisa mari kunana Reserve Bank kuti Reserve Bank inge ichipa mabank kuti varairidzi vazonge vachitambira mari. Saka hationi pane mari dzinovandudza mari dzinenge dzizotambirwa navarairidzi.